Sachigaro webato reMDCT inotungamirirwa navaNelson Chamisa, vaMorgan Komichi, vanoti gwaro revavhoti rinofanira kupiwa kumakambani akazvimirira kuti aongorore gwaro iri.
Tinodai sekuti make sure kuti voters rakaitwa iri auditwe next na auditor. Kuti kuona kuti zvakaitwa zviripo here nekuti tinosvika kuti musi wekuvhota tiwana mapicture aida akachinjwa akabvisa panzvimbo vanhu maid number akachinjiwa pasina munhu auditor anenge professional. Toda kuti zviitiwe. Kunzi munhu uzviauditire wega munhu vanhu havana access to the websites, vanhu havana the capacity, the technology required, the knowledge kuti vanoziva kuti vanoauditor sei. Toda kuti vana people companies akafanana na KPMG vaite ivo the auditing zvinhu zvibude pachena.
Mashoko avaKomichi aya akatsinhirwa nemutungamiriri webato reNational Constitutional Assembly Valav Momaduku.
Sensei, tinosapota zvitorwa nevamwe kuti voters roll inyatsotariswa zvakanaka. Kutarisa chinhu zvakanaka kungoti vanhu vane madoubt vaya vasaramba vachingofunga kuti pane chakaipa. When we say investigator, kana paitika chinhu ndokugara kwakanaka iko kuchekai panyatsobudiswa kuti pa munhu wese apinde muelection asina kugunun'una.
Asi mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo muzanu PF vaFortune Chasi vanoti bato ravo harina nhuna nemamiriro akaita gwaro revavhoti.
Ndofunga vekuzek vakati kana mapato anenge achida kuaudita vane mari yavo vane kodzero yekunge vachikwanisa kunge vachiita izvozvo. Asi iyo zeki yakati haisi kukwanisa nekuti havana mari yekuti vakwanisa vange vachiita izvozvo ivo. Saka na ndione pane chakaipa vanenge vachikwanisa kunge vachida kuaudita. Asi isusu seZANU-PF hatisi kuona tine dambudziko nevoters roll iripo.
Imwe nhengo yeZANU-PF vachafadzwa mugwadi vanoti zvave pachena kuti bato ravo richakunda musarudzo. Ndosaka mapato anopikisa ave kutsvaga zvinongwa. Vamugwadi vanoti Zimbabwe Electoral Commission iboka rakazvimirira, vakati zviri kutaurwa navemapato anopikisa izvi ndezvemugodzi Matsuro.
Zimbabwe Electoral Commission institution yakazvimirira yoga kuti ite basa resarudzo munyika inoyi. Asi tinoona kuti mashoko avavo okuti ngatichinjei chakati chakati chinoda kuitwa iko zvino musuno wanga vachiti ngati sei mafesi evanhu pavoters roll vanhu vese vaona mafesi avo. Izvo zvinova zvinokanganisa yatinoti secrets kana kuvanzika kwokuvhota. Saka isu kuZANU-PF tiri kuti aiwa mashoko okuti voters roll yake nemashoko ekuda kuisa zvimhinga mupinyi zvokukonzeresa kuti election sarudzo dzisaitwa nokuti kune vaakuzviona. Tikuri kuinda zvinhu izvi nyika yaenda iyi havakwanisi kuhwina maelections.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti komisheni yava ina mari yekuti gwaro iri riongororwe nevemakambani akazvimirira, vachiti vakatosakura vakazunza kare. Amai Chigumba vanotiwo komisheni yavo yakasununguka kupa vese vanoda gwaro revavhoti, asi vanofanira kutenga gwaro iri kubva kukomisheni yavo. Vakaenderera mberi vachiti gwaro revavhoti rakaburitswa nekomisheni yavo igwaro rinokwanisa kupenengurika uye risingakwanisike kuti richinjwe zvariri nevanoda kusvibisa zita rekomisheni yavo.
Vari kuti vari kuda voters roll rine mapicture vari kushandisa ivo kodzero yavo yekuti isine kodzero yekuziva chero zvese zvatiuda kuziva zvinoitwa nechero bato rinoona nezve yatingatiyo public interest. Vari kutiwo havasi kuda nemapicture avo, vari kuti isusu hatingashungurudzwe nemabato ezvematongerwo enyika anotigogodzera masuo vachiti varida kuona kuti mapicture edu aya ndiwo here mapicture ari pavoters roll. Ava vari kuchemawo vachiti imimi seZimbabwe Electoral Commission pamakatora mapicture edu nemafingerprints amuna kumbotiudza kuti muchapa vanhu, nokuti kuchaita makoronyera, kuchaita mbavha, kuchaita matsotsi. Already munenge mavapa mazita edu, mavapa madate of birth, mavapa maadress. Mukazovapa mapicture edu kana muri dzedu dzinosara kumba tichienda kumabasa dzinenge dzisina kuzosununguka atizoshanda. Takadekara tichitya kuti pamwe mhuri dzedu dzaingwa nematsotsaya awana chii zviri pavoters roll.
Veruzhinji vakatarisirwa kusarudza vatungamiri vavanoda kuti vavatungamire musarudzo dzekanzuru, sarudzo dzeparamende pamwe nemutungamiri wenyika. Musarudzo dzichaitwa musi wa30 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.